Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 17 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika muZimbabwe nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rapedza urongwa hwekutsvaga vacharimiririra musarudzo. Vagari vekumasvingo votyira kupararira kwechirwere chekorera nekuda kwekushaya mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekusimbaradza kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. VaNyusi vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatsigiri veZANU PF vakawanda vaendeswa nemabhazi kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport kunochingamidza vaNyusi, izvo zvinonzi zvakanganisawo kubhururuka kwendege sezvo vatyairi vendege vanzi vambomira panhandare iyi nekuti pange pakazara vatsigiri veZANU PF ava. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemakanzuru nematare eparamende dzapera kunze kwenzvimbo mbiri chete. Vakawanda vanopikisa bato iri vari kuti zviri kuitika zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pane nguva yakareba pasina kuziviswa zvabuda musarudzo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Isusu tine consensus candidate, it's a disruptive selection method. Isati yakamboonekwa muAfrica muno ndo demokrasi yepamusorosoro yakaitaura inonzi democracy. Kuti vagari vane simba vatora simba ndovanosarudza macommunities avanogara munzvimbo dzavanogara kuti mutungamiri wedu vatinoda ndiniki. Saka masara kumashure izvozvo kana muchungwa tihatisati zvakapera zvakatopera kare vanhu vakuziva vatungamiri vavo tangosara neHarare chete neBrewers mumadhorobha matakati aiwa vazhinji vacho vamwe variko kuti nemasiti neMP. Saka hai hatinokurumidza kufurusa kana kushayisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa. Nemutiri kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana asi kumupeseko haa basa rakapera takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kurangidza kuti aa maitwa vatorwa asi kana muriyope wobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva shambakodzi ikapakurwa chatosara kwatova kuita isusu vandadya togeza maoko.
Asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza?
Zvino vachamisa vava Mwari. Mwari ndo vega vanosarudza vanhu, ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndiani kusapinda. Vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Ndongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANU PF vanoda kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati bhinya hariudzi hariri zirwi rwouri kuti uyai kuno uende kumapere woita musangano wamapere kuti ndicho chirungu changu chembudzi ndio mandiri zvichengetera ndio mezvikotora ndio mesheche wamufaro wakadiko kufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere uya upide muchirungu changu isi hatifambi tichidaro takavhara takasunga togara tichiara chitisunga one kinder dozen nyika iri kufara nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo meso vanobvunza masabhuku madzishe mabhizinesi vana musina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita kuitwawo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhau vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari mahere chete
imakamboona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe njeve ndo dzinoita mbiri maziso ndaita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yo dzikawandisa hamuzozivi panopinda nemuvengi saka ai ndichakarongeka isu tine mutauriri wechechi ini handitomboizi mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndiwo aripo nemutevedzeri wake ndio basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapira nemamiriro akaita zvinhu munyika mungatudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ihwo?
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesaridzo dzemunyika yezimbabwe takavaziisa tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho resadhak chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese zvatachiri murutsokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inodya chebamba tinesi hatizedu ngwena asi takabvidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshambirwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvichakadaro mutauriri webato reCCC muzvari Fadzai Mahere vashora zvikuru utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa vanhu vamutungamiri wenyika vachiti vari kutonga nedemo zvave kutodarika zvaiitwa namushakabvu Robert Mugabe. Muzvari Mahere vati vanopikisa vari kushungurudzwa nekusungwa. Vange vachitaura pamusangano weGeneva Summit for Human Rights kuSwitzerland. Vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vange vachichema-chema pamusangano uyu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika dzavo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti vamunangagwa vari kutonga nedemo.
Vamunangagwa kwatiri isu tinoona vari munhu wakanyorova zvikuru nokuti mimwe misikanzwa yatinoona inoitwa navana vezimbabwe zvikuru vanowanikwa mumaopposition parties akafanana neino tungamirirwa nana Mahere uyu ndeyokuti dei vazhinji vavo vachitova kujere zvatiri kutaura pano. Asi mutungamiriri wedu wenyika unoda kumbotora kuita mwoyo murefu navanhu vanotyora mutemo navanhu vanosvibisa zita renyika navanhu vanotanga nyaya dzavo kana vaona vanhu vanoshanya kana kuti vanhu vanenge nguva yamaelections kudai vanotanga kutaura zvimastori zvavanga vasingambotauri nguva dzose.
Asika vamwe vari kuti vanopikisa kunyanya ndo vanenge vari kusungwa vatogare pevasingapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso veZANU-PF vari kunzi vanongobata voregwa kana kuti catch and release.
Vanhu vose vari kusungwa ini kuconstituency kwangu kwandinobva kune vamwe vokwedu vakatoonekwa vachiita musikanzwa vakatosungwa vanotova muchitokisi izvozvi saka hakuna usingasungwi munhu wose unosungwa munhu unozonyuma mari yechibatiso netsika yokudzokorora mhosva imwe chete toti wapuwa bail nhasi waudzwa kuti usanoita chakati nechakati mangwana wochiita inyaya yokuti vane vachida kutsvaga publicity wozorwadziwa ava mukati mazuva awandisa nokuti ndiwo arwa nomutemo
ko munoonawo sei nyaya yesarudzo dzekutsvaga vanomirira bato reCCC
zviri kuramba zvinhu zvacho zvaunongoziva kuti chimhuka changa chichingodimbuka dimbuka chichingodambuka makumbo acho chichingoti chikadai vanhu havasi kupindirana ivava nokuti pati yacho inotungamirirwa nomunhu mumwe chete haina structure haina bumbiro romutemo kutoramba kwazvo ukaona vanhu vachikonewa kubudisa kuti ndivanani vachavamiririra ko vachavasapota vanozoziva rini kuti uchavamiririri wedu ndiani
asika vanotiwo nemiwo mubato menyu sarudzo dzacho dzinoitawo mutauro takaona vamwe vachiitawo mhirizhonga dzimwe dzacho dziri kunzi dzidzokororo
aiwa munhu wose unoda kutonga vanhu wose vanotoda kuti dei ndaitawo nechigaro kuzvano PF ndikaitawo kansela ndikaita MP saka panonge pachidaro munototi mumwe unototsikwa kanyange dai muchitrena kuti mugonotamba neimwe timu muchitotrena muri timu imwe chete
vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kusouth africa
Apo paine kushushikana munyika pamusoro pekukura kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya nevechidiki mamwe masangano evechidiki kubulawayo ari kushanda nevamwe vechidiki kuedza kurwisa dambudziko iri kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
pachidziro chechimwe chezvitoro zviri papomola south shops mumusha wepomola south mubulawayo pane zvinyorwa nemifananidzo zvakaitwa nependi yemavara akasiyana siyana akajeka zvekuti vakawanda vanotomira vachiyeva kana kuda kunzwisisa kuti chii zvinyorwa nemifananidzo iyi zvinotaura zvakasiyana siyana pamusoro pedambudziko rekunwa kana kuputa zvinodhaka zvichikurudzirawo vechidiki kunyanya kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka uye zvakaitwa nevamwe vechidiki vachishanda nesangano reYellow World Gogo Patricia Ndlovu ndiwo muridzi weAA to Sports Bar apo panove nezvinyorwa nemifananidzo iyi vanoti vakabvuma kuti pachitoro chavo paitwe izvi nekuda kwekuziva dambudziko rakatarisana nevechidiki kunyanya munharaunda mavo vaprince saurombe mugari wemupumula south vasaurombe vanoti vane mwana ari kusecondary asanganawo nedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka zvekuti pamwe ange ave kutomborova kuchikoro vanoti vanoona chirongwa chakadai chichibatsira kukurudzira vanhu kuti vataure nezvedambudziko iri izvo vanoti zvinobatsira kuti ripere
inini ndatonetseka because dambudziko iri rakatozopindwa nemumba mangu kubatsire vanhu kwari kuita vakomanavo kuti dambudziko iri ritiperere dai vachifamba nemuzvikoro macho imomo vachienda vachinyore midhuri yavo iyoyi zvaari kuita izvi vanonge vachitobatsira zvakanyanyisa nguva saite kumabhawa kuno chete
Fried Mjoli ndiye mukuru wesangano reYellow World anoti chirongwa chezvinyorwa nemifananidzo ichi chiri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Key to the City icho vari kuita nemamwe masangano evechidiki vachitaura pamusoro pekukosha kwehutano hwepfungwa kana kuti mental health Pride anoti maonero ake ndeyekuti chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vataure nezvedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka
mayoung people vari kunyanya kuita zvinhu zvemadrugs tiri kuona madrugs manew one every now and then saka it is best kuti titry right now kuti ticreate ma conversations around that as well ndo saka tichiita ma mural painting in public spaces kuti acommunicate nema young people edu
mumwewo wechidiki ari kushanda muchirongwa ichi ndimuono wenkosi Ncube uyo anotungamira sangano revechidiki reSave a Soul Save a Life rinoshandisa zvinyorwa nemifananidzo mukukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka anoti maonero ake ndeyekuti vechidiki vanopedzisira vaita zvezvinodhaka nekuda kwekushaya zvekuita nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi
tine nyaya yekuti munhu anenge akaroyiwa but haisi nyaya yekuroywa haisi nyaya yemuti but it's a challenge of depression yekukura uchina chinhu vanhu havana basa so they end up
doing those things.
Kunze kwekuita zvezvinyorwa nemifananidzo izvi, The Yellow World varikushanda nemasangano akasiyana siyana evechidiki vachipindawo muzvikoro vachiita zvemitambo senzira yekutaura nezvedambudziko iri uye kukurudzira kuti vechidiki vasaite izvi. Kuda kunze anoshanda akazvimirira semubatsiro wevanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti counselor muchirungu. Anoti zvimwe zvinoita kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ritekeshere inyaya yekuti vanhu vakawanda havatori nyaya yeutano hwepfungwa sechinhu chakakosha, achitiwo zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya iyi.
Tinokumbirawo kuti government yedu isete budget yakangotarisana nezvemental health.
Dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kunyanya nevechidiki riri kukura munyika zvekuti kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kugara vachitaura nezvenyaya iyi. Kunyange hazvo mapurisa akaparura chirongwa chekusunga vanotengesa uye vanoshandisa zvinodhaka, vamwe vanoti izvi hazvizi kunyanya kubatsira sezvo paine maonero ekuti vanhu vanopinza nekutengesa zvinodhaka munyika vane ukama nevakuru vakuru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vanoda kuenda kumunzvimbo dzekuvabatsira kana kuti rehabilitation centers, kwete kuendeswa kumajere. Mwedzi wapera, bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti hurumende iri kusendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million yemari yemuno yekurwisa dambudziko iri, kusanganisira kuvaka nzvimbo dzehurumende dzekuti vanenge vaine dambudziko iri vanobatsirwa. Pari zvino nzvimbo dzakadai dzirimo munyika hadzizi dzehurumende uye vakawanda vanoti dzinodhura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vemumasvingo vave kutyira kutapurirwa chirwere chekorera icho chiri kupararira nenyika yose sezvo vachiti kanzuru yavo iri kutadza kuvawanisa mvura yakachena. Asi kanzuru iri kunakurira nyoka menyu kukambani yemagetsi yeZESA ichiti haisi kukwanisa kuchenesa mvura nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti vave nesondo rose vasina mvura, zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa naShe zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru, kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chivi chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne7 days tisina mvura apa denda riri kudongorera, zvinova zvichaisa upenyu zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakabva mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu vakaremara vazhinji vacho kana kuchitongoti 99% haigoni kurarama isina mvura, bhozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kuklinwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsvinda. Saka zvorevaizvo kuti kushayikwa kwemvura vasingagoni kuinda oso kuzvibhorani zvorovati upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorela iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvorovati upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvorova kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmhutu kunokonzera chirwere chakaipisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsima asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sadzigara vesangano rinomirira vagari mumasvingo vatobasi betu vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari tine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo kanso kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva. Korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo Makoleni Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZESA sondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja kutorana kwavaka vatakaita navo pachava neshando penenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisina izvozvo, tetsvaga imwe source of power yemasola tiri kumboita ongoro netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei nokuti prosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakirudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yezesa va George Manyaya vati havakwanisi kutipa divi ravo panyaya iyi, vachiti vanoda kutanga vataura nevashandi vekambani yavo vekumasvingo kuti vanzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Zvichakadaro, mumashoko akabudiswa nebazi rezveutano, vanhu 56 kana kuti 56 vanofungirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera nezuro, izvo zvasvitsa uhwandu hwevabatwa nedenda iri munyika yose pachiuru negumi nevanomwe kana kuti 1017. Pane vamwe vakabatwa apa, pane gumi vari mumusha weGlenview, 15 kubudiriro, 6 kudziva rasekwa nevaviri kuota Falls muguta riguru reHarare. Vaviri vakabatwa kuChipinge, 11 kwaMutare, mumwe chete kumudzi, pamwe nevapfumba mukuchimani mani. Vanhu 6 vakafa nechirwere ichi munyika, kunyange uwandu uhu hunogona kunge hwakakura sezvo pachiri kuvhenekwa imwe mitumbi kuti yakafa nechirwere ichi here. Mutauriri webazi rezveutano vadhona kuti mujiri vari kutenda kuti nyika yakatasana nedambudziko rekupararira kwechirwere ichi, asi vati vakagadzira zvakakwana kurapa varwere muzvipatara.
Chirwere kana chataurwa kuti paita chirwere chakati, Ministry of Health and Child Care vanobva vaitwa activate vanhu vavo kumaprovinces kuti vachidzidzisa vanhu kuzvibata, utano, kugeza maoko, kudya zvakanaka, kuboisa mvura, zvose zvinoenderana nekudzivirira chirwere. Izvozvo kwese kwatiri kutaura votori nevari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kudzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatendawo kuti kune vamwe vanhu vekunyika yeMozambique vakashaya nechirwere ichi munyika, vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kunyange hazvo paine bumbiro, paine budiriro yaitwa pasi rose mukuchengetedza kodzero dzengochani. Ngochani dzinoti dziri kusangana nerusarura uye kushungurudzwa zuva nezuva muZimbabwe. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Sangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGAUS rabatanawo nepasi rose mukuumba nyika ine rudingindira rakanangana nekuumba nyika isina ruvengo kana kuti ine ruvengo rushoma nerudo rwakawanda. Apo mamwe mapoka evanhu ari kuti tsika iyoyi haifaniri kuregererwa ichienderera munyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kumusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 Summit kuHiroshima, Japan. Asi vanonzi vachadzoka nemusi wesvondo kuzosangana nevebato remaRepublicans kuti vawirirane panyaya yekuti hurumende yavo ibvumidzwe kukwereta mari yekubhadhara zvayakatenga mubhajeti. Musangano weG7 unotanga nhasi, unotanga nemusi wechishanu uye uchapindwa nenyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Britain negungano reEuropean Union. United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu kubatsira vanhu vekuSudan uko kune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nechimwe chikwata chemauto chakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa uye vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 950,000 vatiza misha yavo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano International Organization for Migration Maifadzai Nyamande Pangeti pamusoro pezviri kuitwa nesangano ravo mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aiwe minotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yokufambisa nerubatsiro kubva kuna vanachipanga mazano, kunavo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha, yatinoti immediate post arrival assistance.
Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri, uye muri kuibatsira nenzira dzipi?
Basa rese ratinoita sesangano reIOM nderekubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemuno. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava maoko ehurumende. Vachashandisa magwara ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa.
Munotarisirwa kutanga rini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha?
Urongwa hwese hwokubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke.
Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit?
Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa asiwo vasina mafambiro, yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti maZEP holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita. Asi reZEP rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane maZEP permit vadzoke mune zvakanaka uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka.
Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kutiudai vabatsirwa nazvo nesangano renyu uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro.
Aho vanga vari mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM Amai Fadzai Nyamande Pangeti vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro inotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tine hurukuro nemasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. mutungamiri wenyika ya Mozambique va Felipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato reTRIPC vaNelson Chamisa vanoti vapedza urongwa hwekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusemi na mutungamiri Nkomo munaudze isindebele.
Soko hizika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isistimu yezanu-PF ne-dictatorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe.
Abebandla le-TRIPC batshele umhlangano wamalungelo oluntu owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa muvi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe lesbian, gays, bisexual and transgender, LGBT, bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Philippe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Philippe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano ezinenginengi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Cooperation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu ele Mozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-TRIPC uNkosazana Fadzai Mahere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abanengi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-TRIPC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu yena othi amqodwa amazwi kaMayere.
umbuso webandla lezano PF uvele wona ungwe dictatorship. I-system yezano PF unge dictatorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lomgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe. Sakhangela izinto esizenziwe ngumnankagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngo-2017 sezizilengi kakhulu. So sokusethusake sokukhanya ukuthi umnankagwa uwesi udlula umgabe. And singakhangela imbali umnankagwa ngesikhathi segugurawundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa. Siyakhangela sefake oba u-Minister of Defence njalo kwiminyaka edlulileyo. Yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve, short sleeve. Na eduze lombuso umnankagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula okamgaba. Ngamafitshane singathi umnankagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kamgaba. Ngokunjalo ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu ke ububi le-dictatorship because sibona wakho umbuso ke usumubi usuwesi omdlula okamgaba.
Ungapha imizekeliso embili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi umgabe kazange akwenze okunje kodwa umnankagwa uyakwenza.
Ngikasikhangele udaba lukaJob Buskhala osekwanise umnyaka evalelwe engathithwa on bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason asomacala etheswayo kodwa uvalelwe kuze kufike lamhlanje kungaze kufike ukhetho evalelwe uJob Buskhala yinto embi kakhulu yenaleyo bese sikhangela nebhili yenaleyo efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni ibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili engazange ibe khona ngesikhathi sikamgaka ngokufitshane kwakhona khona lokhu iyatshengisela-ke ukuthi umnankagwa-ke ulocuku-ke uyadlula umgabe khatshana-ke nge-detectorship.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kamahere.
Mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition, ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho. Kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo lomuntu belungelo ukuthi akhulume iloba nganjani ngobani. Kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu. Nangomuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi umnankagwa mubi ukwedlula umgabe. Uyazi khonokho kuyadanisa kakhulu. Ngingakhangela ukuthi into naleyo ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazibuko kokuthi umnankagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqedisa umbuso kamgaba ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai. Wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula u-Tsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye. Wavula ngitsho lokuze nama-political parties amuntu ahlale phansi alungise iindaba zabo ezisuphayo i-Poland. Wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka. Umahere ukhuluma khonapho ukuvuleka kwesipesi sokukhuluma kuhle ilungelo loluntu okuvulwe ngumnankagwa ngesikhathi sikamgaba abantu babekhuluma bekuthalaza.
Abe-TCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kamnankagwa yikuvalelwa kukaSikhala ejele leChikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa.
UJob Buskhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende, i-judiciary, legislature, le-executive. Kodwa nxa sokuzakukhanya sokuzadingeza indlela ukuthi umnantu abafunde phenduke ayeelwa ngumantshi, ayeba ngujaji, ayeba ngu-prosecutor general, ngezindle ayengenela indaba. Kanti ingani kuthiwa sikhuluma nge-rule of law? Kungani sikhuluma nge-rule of law? Rule of law iyekhona eZimbabwe elizweni lethu, yashiwo Banana Republic le. So sokumele umnantu avoke engene ekhoti ethi khululani usikala kuyiqala lakalani, yiko kumele kokufunwa yi-opposition.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF. Umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele Studio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uza kwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezithiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika, ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli yamasoni Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chiroza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo, ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu okuthi abantu abavela phande kwelizwe kumele bazwisise. Kwakuqala i-voters role ezethu, ngoba sibona ukuthi iZ ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu zinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayelela ukuthi unompembe kala hlangothi, kala bandla, kala team yebhora abe eyisekela umbeni eyifeva nxa sikhuluma ngesikhiwo. But okwenzakala lapha ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele aseyelana leZ, njalo amabutho ayabe ekhuluma ngigceke ukuthi basapota izani. Khonokho kubi, yinto yokuthi abantu emhlameni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Khomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu beZANU PF bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo-Job Sikhala labo-Jacob Ngarivuma ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imihlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile, sibona ukuthi kuleli lizwe vele akukho. Abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo. Langa sekubele ntuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane eZimbabwe lokhe besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le United Nations International Day Against Homophobia, Biphobia le Transphobia mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi basebenza gadalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni yeGirls uChesterfield Samba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kabutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye uProsperity uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uzulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Africa lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uzulu ukuba axhasane laba kulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Ida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uzulu weZimbabwe ogoqela uMnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuthiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini, njalo omunye wabo ngusomabhizimusi wePlumtree uMnumzana Limukani Khupe ohlala eRange Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Bednico Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa, kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini. Uncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafasitela lezivalo ngamabhakilabhazi ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo uMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwa ngamapholisa bakobulawayo siba lehlupho olukhulu labona abantu abagcamele iziqhiwo lezi ezihamba zitshintshela abantu, ezirobha abantu, ezihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhangele kanje lanxa singavele ekhotha ukuthi libo kodwa iqiniso lokuthi umsebenzi wami nje sibona ngathi kuzehlisa inani labantu abebeyele kuqala ukuxokwezela phandle lapha njalo sithemba ukuthi ngenxa yamapolisi engaba nabo bangathola abanye babo ngoba zabenxa ye-information biro bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi njalo sesifisa ukuthi nengezakhamizi yasisebenza kuhle amapolisa anxa kulento njalo esigame hlaza amapolisa sowathela besenza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni zethu singajenzela impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvelele ubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
Yebo, uhlupho olukhona ngeke ngazo sithi besoluneenkodo lezele siyeza lapha lalapho uzakuthiwa abantu lakikhona abakulanto abathala amahluka nabakulezigemba lezo bajele igaga lonke zothi ababonele ngalo babonele ngalo babonele ngalo. So-ke singathi thina ubakhona bakhona. So-ke ngile qiniso lokuthi laba abanjwe kuzehlisa inani sethemba lokuthi engxenye labanangakabantu abazabanjwa kodwa-ke uqinise ukuthi abantu basebenzi nayakwazi ubulawayo omhle. Kamsibanjela abanebathokozi ngoba ngibone ukukhitshwa lalaphana abantu ukuthi abaendizobakhangela xawa kuwatshentshwe ngaba abantu zamala uzama ukukhangela isitheni njalo amaselo ngabanje abanye akaliumbili kancane banjalo abantu bakhona kuye ungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibone ngathi hayi nani liza kuhle ngoba kanti zikuyasesebenza uma ungazahambe yonke saa abantu endlela ezindlini thathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-butler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokho kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi ukungalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlethi indlu yomuntu kufanele sizivike amabhazi ngabakala bekhona sibe neqiniso lokuthi le minyango ejekhiye okuzayo siyafaka sibe namawenyana phakathi ngoba uchathekile njalo sethinakhona bofudi vele indawo ezinyeso sikhuthaza abantu lezi mota zethu ezinye abantu balaisimota phansi izezigqezi khona kubana sekubalekele nxa kungavi imota ziyemakhapas lo uhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kulesukubabulawa namagesi ayo sikhathi abengekho abantu amasela akuzathathe ithuba khonaphana so kuqale ukuthi uxwayiswayo sikwenze kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidlasa sibe lo mlanda sihlale nethingi kwezo sivikele ukuthi yonsela yila masela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi kwembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni?
Kubuhlungu ukuthi ngabasebenzeleyo mbhobho sebesebenza ukugaga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxela abaphoyisakathi eziqale zambufethu abantu khaphana abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngosomabhizimusiye kodwa bagcina sile imbaleke kakhulu eyidingisa ukuthi yisimobani kodwa sizama ukuthi singeza kubalekela lokhu umbobho ngawunika abantu bakhanya kodwa okuqakathekileyo ukuthi izinto ezakhamizi sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abalembobho lezikhali zamabhemba laba sathile amapholisa wezithi masinyelele abantu ngoba impilo zethu zikhathiseanzeleleke lezi ziphile bese sikwanje amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomsebenzi omuhle babambe ezinye iziphile ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqho lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilumkhuhlane. Kubika uEzra Chisasbanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ubele nkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endlini yomnyama kade senzele le true. Ezinye kwabe zingu-2 zona zivele ziyaqhuqha kuthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamstini inkomo yazona ziphomba ukuphuma amapundupundu. Ayilamstini yona leyo ezinye uphomba ukuzifela ungakwasi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Mnumzana Sikhwini Moyo wekhalanyona emangwe layo udabukile.
Bendekome ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokuqhuqha lo welamsamba. Khona unyaka nalodluleyo kube ne-drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Innocent Ncube weMambale ko-Chief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomasi sethu. Inkomo ziphelelwe yimikhuhlane eminye esikade siqala ukuyibona kuzokuthola lambisini engakangakuthola ukuthi i-veterinary ayiyazi.
Umkhuhlane we-lambskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo lanxa kuqanda. Udokotela onyamazana lezifurumente lwe-veterinary services uchaza ngalo umkhuhlane.
Umkhuhlane ohlasela inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi. Nxa usaqalisa kodwa kube kungenamakhulu kuyaba yi-thirsty ithi yi-fever ngiyayitempisha ibe yisithuthi inkomo, uboya bumile, abantu behama ukudla kasho kwehlula ukudla. Ngoya kwesikhathi uqalisa amakhulu umzimba wonke sebengeni lapho yabe yi-serious inkomo yethu yakudla kuyisifo.
Uya phambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memetheka njani kuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane lo ubangelwa yigciwane le virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona zona khona linikezwa sithi ngama-biting lizard njengama-mosquito khona okulumayo ngesikhathi nangathi kuyashisa. Uma kuthe usuqhambukile umkhuhlane lo ezigulayo ziyelashwa, ulashwa ngumkhuhlane i-antibiotic enjenge-penicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akuna ma-ofisi e-veterinary services aseduze nalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 ekhezi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Sazini Malaba ohlala eBilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana lava. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eNgilandi kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama-projects ukwakha izifuyo, into ezifana nalezo.
Singathi-ke uhlelo lolu lubizwa kuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje jule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kuba nayo, asithi be-politics thina.
Yes, ngathi-ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo, Baba Dube. Njengoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama, so ama-projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama-properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, besiyi 40 in this goat project, umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babheke lokhu nguye baba sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi, lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Yes, so likwenza njani nxa kuthi lingu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenza ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yes, so ama-projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibele 10, 10, 10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa for example maybe $500, so every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50, $50. Sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kube phela. So ama-groups la ebengu-4 esile 10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
kusebenzeka kuhle kakhulu, kusebenzeka kuhle kakhulu, kodwa ihlupho sibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma boycotts. Ama boycotts lawa sebe siwathenga kwele South Africa, so sibona ukuthi njengoba sebe siwathenga kungani kukhathana kulento zama transport, ama permit, into ezifana nalezo, so sasesibona ukuthi no, ngcono siqoxe imali. Imali lana ingathi singaneno sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke kawani sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki 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 ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khona phana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze,
bangangena through i-Facebook page yethu Mthwakazi Queen.
Unkosazana Sazini Malaba, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo Lilale.